Varume ava vanoti chibage chavo chiri kurambwa zvichinzi chichine unyoro hwakanyanya, avo vari kutengesawo soya binzi vari kunzi binzi ravo rine tsvina nematombo. Varimi vanoti havasi kufara sezvo vanenge vabhadhara kutakurwa kwechibage chavo uye vanenge vomanikidzwa kubhadhara zvakare kuti zvirimwa zvavo zvitakurwe kudzoserwa kwavanenge vabva. Mumwe murimi uyo anzi chibage chake chichiri chinyoro ndivanyasha Ziga, avo vanorima kumhangura. VaZiga vanoti zvaitwa neJMB zvarwadza sezvo vakabhadhara mari inoita madhora 40 ekutakurisa chibage chavo. Vanoti vave kubhadhara imwe mari kuti vadzokere nechibage chavo kumba kunochiomesa.
Dambudziko rati kusangana naro paJMB ndokuti JMB haisi kuda kuti vari kutitengeserepo. Ndoti handikuona kuti zvinhu zvingonzi zvinyoro zvine marara, zviro zvine manyara zviri marara. Saka tinoshamisika kuti kotora totengesera kupi? Side market tinotora tidzadze dura redu but hakuna mazadzi atauritira kuti tiri kudzorerwa kumba. Tingakostirwa ndauya nebhadha $4 kuya tana apa ndadzokera $4 ndodzokazi $4 nguva chimwe zvinyoro. Saka tashungurudzwa neJMB.
Mumwe murimi wekugolden copy vaElson Magama vanoti vadzoserwa matani matatu avo echibage vachinziwo chinyoro.
GMB ngaichidye zvairi kuita. GMB ngaitore chibage. Kana vane imwe zvimwe zvavangakwanisa kuita vangazviita, zvatisingazivi kuti vangaita sei, but ngavatore chibage chauya nekuti tauya kumasamples so many times but zviri kutadza kuti zvibude zviri straight. Vanongoti chibage chinyoro, chibage chimoro. Saka tochiita sei vari vakamboti chibage moisture content yatodzika nekuti ndiye moisture content ye12%.
VaMagama vanoti vave kumanikidzwa kuenda kunotengesa chibage chavo kune vanotenga chibage vakazvimiririra kana kuti maprivate buyers sezvo vachida kunobhadhara vanhu vari kuvayamura kukohwa.
Asi ndiri kufunga kwangu zvaakundipa umwe mono zvaakuita kuti ini ndakatora maempty paJMB ndakutsvaga kunotengesa. Ndakutoenda kumakurukoza haisi mhosva yangu. Ezvino ndafamba 45 kilometers kubva kwandorima ndichiuya pano. Ndodzokerere neanother load handikwanisi. Ndakutotsvaka kwekuchitengesa. Ndiwane mari. Ndakurikavha makosi angu. Vanhu kumunda vakamirira izvo zvari kuziva kuti in 2 weeks time ndavaudza kuti JMB inenge yandipa mari. But hapana mari yezvendakudzosa chibage. Ndine more than 150 tons.
Mumwe murimi vatinache Rusere vanoti soya binzi ravo rakarambwa zvichinzi rine tsvina yakawanda. Varusere vanoti izvi zvinoshamisa sezvo pasingashaye karara kanenge kari mubhinzi nekuda kwenzira yavanokohwa nayo yekupura.
Ndikatarisa matarisirwo tinoti makore ichechi mananganidzira vandasoya binzi ndinozoona kuti hapana zvirikuitika zvimwe asi handizvinzwisangu zvii. Vanotarisa pakusvika pakuda kunhonga tumwe tunhu tavona chiri kuchitarisisa here kana kuti pane zvimwe zvavakutsvagawo. Anoona mai ukwana dzonzi dzapasa apa shovanenge vakaketa unofanira kuti nyatsomeka shota hapana kana kana kanaonekwa soya binzi sabinzi chete. Parira sasa bidzi varungu vairima sasa bidzi chikohwa nekombaini ndirova mamwe marano pinde imo machidini ichiwana dzodziborwa kupi kuri kudzi kuna JMB pari JMB yatanai yasiya neJMB yatosiyana.
Vakene Nyanduru ava neshamari yavo yakatengesa chibage chayo nezuru vanoti paJMB pave nehuri. VaNyanduru vanoti shamari yavo yakabhadhara mari inoita madhora 20 kuti chibage chake chitambirwe.
Kuti uya nacho chinhu chacho pasina usina kuti mutambidza usina kutambidza chichipinda chipinde atoda mari kupi vanotoda mari yavo kuti ipinde apo kuti ndingine apo kuda pakada kutotamba kutirepo chachezvo kuti basi sebasa ipo paipa ipo paipa kuda kutirepo ipo paipa ndibati vanhu vakawanda ipo paipa.
VaJonathan Chibagu ava vanotengesa chibage chavo kune vanotenga vakazvimiririra vanoti vanowana mari yavo ipapo kwete zvekuJMB izvo zvinotora mavhiki maviri kuti vawane mari yavo.
JMB haisi kubhadhara instant cash so ini ndoita problem ndaita nhamo ndinotengesa orai 2 mabegi echibage and ndingatransporte 2 bags dzechibage ndounza paJMB doesn't make sense.
Asi mushandi weJMB paLions Den asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti varimi vanofanirwa kuuya nechibage chishoma kana kuti sambo kuti chitariswe kuoma kwacho vasati vauya nechibage chavo chakawanda.
Munotora sembo yenyu sembo iyi munotora saga 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 chishoma chishoma kuyanisa masanga so munotora chepasi nyatsopinzana munotora chepasi nekusvipa.
mazvikokota wezvekurima kumakundi vapedzisaingorima vanoti nekuda kwemwaka wemvura wakanga wakakura chibage chichiri chinyoro sezvo kwakanaya kusvika mwedzi wapera. Vangorima vanoti varimi vane chibage chakaoma zvakanaka nguva ino vanenge vakaita zvekuomesa. GMB iri kutenga tani yechibage nemadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe, asi vanotenga vakazvimirira vanotenga nemadhora mazana maviri vachipa mari ipapo. Mari yekuGMB inouya kwapera masvondo maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini apa Chigoriwa.